one is for the imama.
I don't wanna fall in love, no, not anymore. Right, I don't wanna fall in love, no, not anymore.
Ndakati, napinda mwerefu, dikati totenda Jesu. Arko aganditi be careful, sometimes love can be a fun. Ndikati, ndochikei, ndikapinda murudo ndopei. Ndikati nini ndochikei, zvatava murudo ndodei. You made me know, believe in love. Oh yes, I told we were gonna live in love. Uri easy come, uri easy go. Ani chada neshako. Uri easy come, uri easy go. Right now you got to go. Uno huya pan, uno yenda pa. Ndaikaya uri ever last. Nangandati uri sendless. Uri kasti wenda sasiya uri ever last. Kesi zaramba, zaga chagura mugwende uyende iwewe. Kesi zaramba, ani chada neshako. Kesi zaramba, zaga chagura mugwende uyende iwewe. Kesi zaramba, nesa siya uri easy go.
It kills me that I'm letting you go.
Oh yeah,
the memories of where we were before.
Nae zara tinda jesu, dikati ishaiva inesu. Hakuna anga panga nenesu, I thought when you're urefu. Kupamuna kibapu, wakani siya wandi fora mapu. You make me know, believe in love. Oh yes, I thought we're gonna live in love. Uri easy come, uri easy go. Right now you got to go.
Easy, zaramba, zaga chagura mugwende uyende iwewe. Easy, zaramba, ani chada neshako. Easy, zaramba, zaga chagura mugwende uyende iwewe. Easy, zaramba, nesa siya uri easy go. Tapinda mwerefu, dikati totenda Jesu. Arko aganditi be careful, sometimes love can be a fun. Dikati ndochikei, ndikapinda murudo ndopei. Ndikati nini ndochikei, zvatava murudo ndodei. You made me know, believe in love. Oh yes, I thought we were gonna live in love.